Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro, mbudzi 11/2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Chirwere chekorera chobata mamwe matunhu emukaribha kumashonaland west. Mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanopinda musangano weCOP29 kuAzerbaijan. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chirwere chekorera icho chotanga zvekupararira chauraya munhu mumwe chete kunzvimbo yekuraura hove yegachekache kukaribha kumashonaland west, uye vamwe vanhu gumi nevana vakabatwa nechirwere ichi. Mutori wenhau Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mukuru mubazi rezveutano mudunhu remashonaland west Dr. Celestino Dege vazivisa nhasi kuti chirwere chekorera chapararirawo mumatunhu madiki anoti Hurungwe neSanyati mumaawa makumi maviri nemana apfuura. Mumiriri wekaribha muparamende vashaini Gwangwava vaimbove mukoti vanoti muwadhi 2 kukaribha pane vakabatwa nechirwere ichi.
Varikufungidzwa kuti vanayo ikoko vanosvika 7, kwozoitawo 1 munhu akashaya ari kufungidzwa kunzi akashaya nechirwere chekorera. Naizvozvo seumiriri wekaribha ndinoti mashoko akadaro anosuruvadza, sezvo chirwere ichi kudzoka kwacho chinotounza kusuruvara muvanhu, sezvo chagara chakambotora upenyu hwevamwe vanhu. Saka tinokurudzira kuti vanhu vemunharaunda vaativedzere zvinotaurwa nevezveutano.
Vaimbove gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti mwaka uno wekunaya ndipo panowanzopararira chirwere ichi.
Mvura yakuda kunaya, painonaya paya iyo pachayo inotori ngozi, nokuti inotanga kuparadzira korera iyayo yese. Nzizi dzese dziri contaminated, dzinenge dzaakuzadzwa nekorera. Chizadza kumwewo matsime ese anobva azara utachiona. Saka kunaya kwemvurawo zvakare kunounza dambudziko rokuti inopararira nokurumidza.
Kupedza chirwere ichi Dr. Madzorera vati
tsvaga sosi yekorera kwakakosha. Dzimwe nguva mogona kuona kuti chibhorani 1 chete ndo chine korera chachizadza dunhu rese nekorera. Ichocho chikangovharwa zvatoita korera yapera kwenguva iyoyo.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevarwere reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti zvakakosha kupa vanhu dzidziso.
Asi takatarisana nenguva yekunaya ino, tiri kuona kuti iye zvino izvi mazhanje ave kungotengeswa pese pese, mango dzave kungotengeswa nemumastreets, zvibage iye zvino izvi zvichange zvaakuwanda zvekare. Izvo zvinoisa vanhu munjodzi yakanyanya zvikuru, nekuda kwekuti vamwe vanezenge vachingotenga mazhanje vototanga kudya vasina kana kugeza maoko. Vamwe ndivo vanotengawo dzimango vachingoisa kumuromo vasina kugeza maoko.
Kudzivirira korera, vanhu vanokurudzirwa kunwa nekushandisa mvura yakachena, kugeza maoko vasati vadya, kugeza maoko nemvura yakachena ine sipo kana vabva kuchimbuzi, kusadya michero nezvimwe zvisina kugezwa, pamwe nekudya zvinhu zvakabikwa zvakanaka uye zvichiri kupisa. Gore rapera chirwere chekorera chakatangira mudunhu iri zvakare musi wa12 kukadzi kuChegutu. Hurumende yakazozivisa kuti yainge yakwanisa kumisa korera yakatangira kuChegutu iyi muna Nyamavhuvhu gore rino mushure mekurwisana nayo kwemwedzi 10 nemisere, asi iko zvino yatangazve kupararira. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nonorai Jena.
Mutunga miri wenyika wa Emerson Mnangagwa vari kupinda musangano we Convention on Climate Change kana kuti COP29 uri kuitirwa kuAzerbaijan uko kuri kupinda vatungamiri wenyika nemasangano vakasiyana siyana. Musangano uyu watanga nhasi pasi pedingindira rekuti In Solidarity for a Green World rinokurudzira pasi rese kurerekera mukuchengetedzwa kwezviwanikwa munyaya dzemamiriro ekunze. Vatungamiri wenyika nemasangano vanosangana pamwe chete pagore kuzeya nezvemusangano uyu. Kuti tinzwe zviri kuitika kumusangano uyu, Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru muzvirongwa zvekushandukwa kwemamiriro ekunze mubazi rezvemamiriro ekunze paWashington, Jakarta.
Zviri kuzotaurwa pakati penyika dzakasiyana-siyana inyaya dzemari iyo inofanira kubatsira nyika dziri kutambura nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze. Takatarisana nemafashamu ari kuwanika munzvimbo dzaakange dzisingatombowa nemafashamu. Dutu rakaoma riri kuparadza dzimba nemisha. Dzimwe nzvimbo dzaakuve magwenga inyaya yekushaya mvura. Mvura yekunwa yezvipfuyo yevanhu yaakuenda ichishayika. Zvichange zvichitaurwa kuti todini tingawanepi mari tingabatsirise vanhu ava vasiriwo vakakanganisa mamiriro aya ekushanduka kubvita mamiriro ekunze. Zviri kuzenge zvichitaurwa kuno.
Pane nyaya here dzakakoshera vanhuwo zvavo kana kuti inyaya dziri kungobata hurumende chete dziri kunangana nemari iri kutsvagwa iyo?
Kana vanhu vakuwadzwa vakanganiswa dzimba dzavo dzapwanywa nenyaya yekushanduka kwekuita mamiriro ekunze, vanozofanirwa kunge vachiunotora mari vachiwana mari kubva mumari ichazenge yakwiswa bhanga rinonzi Zero Loss and Damage Fund, richireva kuti zvakanganisika mukugara kwevanhu nezvekukuwari hwavaita nezvavanazvo upfumi hwavo, mari iyi inezenge ichibatsira nyika dzakasiyana siyana.
Imiwo sehurumende yeZimbabwe, ndezvipi zvamungaudze vana veZimbabwe kuti vatarisire kubva kumusangano uyu?
Tiri kutarisira kuti COP29 ichakwanisa kunge ichipasisa ichizoita kuti avo vari kukonzeresa kushanduka kunoita mamiriro ekunze vange vachiisa mari yakakwana inovimbika mubhanga iri kuti nyika idzo dziri kuenda dzichibudirira zvishoma nezvishoma kwanisa kunge dzichiwana mari idzi.
Vandudzo yeramangwana kuseri kwemisangano iyi inomirawo papi?
SeZimbabwe tinotarisira kuti izvi zvakange zvakwanisa kuwanika, tinenge tichikwanisa kuzoenda mberi nebudiriro yenyika tichikwanisa kuzvidzivirirawo matambudziko anezenge achikonzerwa nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze.
Mukuru muzvirongwa zvekushanduka kwemamiriro ekunze mubazi rezvemamiriro ekunze waWashington, Jakarta, vari parunare kuAzerbaijan naIvan Zininga weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, Ivans abatawo mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzevanhu vari munharaunda dzine zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu.
Misangano yekopi yavanoti Conference of the Parties, maparties UNFCCC, kusangana kwenyika dzepasi rese dzakasainirana chibvumirano ichocho vachitarisa nyaya dzeclimate change kuti vangaita sei.
Nyaya hombe pamusangano uyu ndeipi?
Pari zvino ndingati nyaya hombe ndeyekuedza kuzadzikisa zvishuwo zveParis Agreement yekudzikisa nyaya dzeglobal warming kuti inge iri pasi pe1.5 degrees.
Chikurukuru chamungati ichi ndicho chinobudwa nacho mumusangano uyu ndechipi?
Tichitarisa zviri kuitika kumaconference iwavo, iyanguva tingati matalk show ekuti vanhu vanenge vachipa maspeech asi hapana zviri kuitwa zvinoshanda chaizvo chaizvo. Nyika iri kucheya COP gore rino iAzerbaijan, nyika iyoyo upfumi hwavo hwakabatwa neoil and gas, zvinova ndo zvinhu zvatiri kuedza kuti vaderedze kushandiswa kwemafossil fuels ayo anokonzera chaizvo utsi hunokanganisa mamiriro emuchadenga, carbon emissions. Asi action chaiyo chaiyo hapana, kungopomerana mhosva dzekuti imimi ndimi makakonzera climate change isusu atina zvatakaita saka imi munofana kuti badara so inyaya dzekudimanda mari ya anda ya wari kuti loss and damage
taono vamunangagwa vachisangana nevamwe vatungamiriri vedzimwe nyika pane here hukama hungaiunza pundutso kubva kunyika dzakaita se Guinea Bissau kana iyo Azerbaijan yacho
hapana chatingatarisire kunyika dzakaita sana Azerbaijan kana na Guinea Bissau handi nyika dzine upfumi hwemandorokwati hwekuti tinganyatso kuti pane chinobuda tikadyidzana nenyika dzakadaro asiwo of course panewo inonzi climate diplomacy yekutiwo vatungamiri venyika vanenge vachiudzana vachibuilda macoalitions no problem
vanga vari mukuru wesangano runoona nezvekodzero dzevanhu vari munharaunda dzine zviwanikwa recenter for natural resource governance vafarai maguhu vari parunare muharare naivan zininga westudio 7 Mombe dzakawanda munyika dzinonzi dziri kufa nekuda kwenzara yakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura. Mudunhu reMatabeleland South kunonzi kwafa mombe dzinodarika zviuru gumi kana kuti 10,000. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata sachigaro weAdava Ian Craig.
Ndikona riri dambudziko gurusa ichokwadi ndakabva kuMatabeleland masvondo mairi apfuura. Unoona mombe yakarara. Inotona kuti haisisimuka pone ndoo inenge yakazara pasi and simba rekusimuka chaiyo inenge isina zvinhu zvinorwadza zvikuru nokuti kana tichiona mombe ndobank remurimi iroro rekuti kana ane mombe dzake kana pane zvaakudawo anokwanisa kushandisa mombe dzake kutenge taonawo mari obhadhira maschool fees nekuita zvaanoda uyezve tinoona tisi kuti AFC banga redu vanga riri adibengiriya rinoshandisawo mombe sekolotiwa kune vanhu vanenge vachida kukweretawo mari dzekurimisa saka tinoona zvinhu zvinorwadza uye zvinodzorera varimi shure nokuti ipfuma yavari kuona ichiparara
ko kutengesa mombe dzacho
chimwe chinorwadzisa zvikuru ndechekuti vanhu vaya vane mari vakaona mombe dzaakuonda zvekutadza kusimuka dzaakurwara ndiwo pavanoenda unoti mombe $50 iwo dzitora unodzifiga pasati pasingana mwedzi mitatu waakutowana mari yakanaka kubva pamombe iya ndichiona chiri chitema zvakare kune vanhu vanenge vane mombe idzodzo saka kutaura chokwadi zvinhu zvinorwadza tichiona pfuma ichiparara kudaro saka sevarimi ndoona kuti imi tikada kuti pamombe dzatiinadzo dzisati dzasvika panguva yekuti dzaipa wakatengesa imwe chete kana mbiri wanowana mari yekugadzirira udyo hundige wakanangana nenguva yechando yatoona seziva kuti gore rega rega munguva yechando munenge musina chikafu saka tikaati aiwa tinge tagona kuchengetedza pfuma yedu inenge iri muzvipfuyo nekuburikidza kuti tadzichengetedza zvakanaka
hurumende pane zvairi kuitawo here kugadzirisa dambudziko iri
hurumende pachai yakamboedza zvikuru kuita inonziyo presidential pasture scheme or pasture program iyo wanga huru hurongwa hwekuti hurumende yaitsvaga kune masora ichinokohwa ichigadzira mabhera aizotambiriswa kune varimi
vanga vari sachigaro weAdava Ivan Craig vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 Vateereri, uyai tibatane pano pa VOA Show na WhatsApp channel yedu, patinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Mukavhura WhatsApp, dzanyai pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Show na modzanya pakanzi follow. Munokwanisawo kuenda pamunoona ma status pa WhatsApp zvakare, motsvaga VOA Show na apadiwe link. Asi kune avo vanoda hawo kushandisa link, munowana link pa Facebook page redu. Mutongo wanga wakatarisirwa kupiwa kunhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change makumi matanhatu neina kusanganisira vakafano bata chigaro chemutungamiri wechimwe chikwata chebato iri vaJameson Timber wanzi wave kuzopiwa nemusi wechishano svondo rino mushure mekunge mutongi wedare remagistrate vaColette Ncube vatadza kuenda kudare. Mutongi amira pachinzvimbo chavaNcube vaDonald Ndorowei vanonzi havana zvikonzero zvavapa pakusaenda kudare kwavaNcube. Vatimba nevamwe vavo nhasi vasvitsa mazuva zana nemakumi mana nemanomwe kana kuti 147 vari muusungwa kubva zvavasungwa musi wa16 Chikumi vachicherechedza zuva remwana wemuAfrica. Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights Association vadzikama ibere vanoti zviri kuramba zvichiitwa nematare zvekusapa mutongo kuvasungwa ava kutyora kodzero dzavo dzavanopiwa nebumbiro remitemo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tinoona sekuti kodzero dzavo dziri kuramba dzichingotyorwa nekuda kwekuti bumbiro redu remutemo rinotiro munhu wese ari innocent kusvikira azobatwa nemhosva. Zvichireva izvo kuti kana munhu akaramba akaiswa muusungwa achinzi akamirira kutongwa, dare redu rinosungirwa nebumbiro redu remutemo kuti vachimbidze kuunza vasungwa ivavo pamberi pedare kuti vange vachitongwa. Zvino vakaramba vachingononoka kutongwa kwavo zvinoreva kuti vava kutovapanisha nemhosva yavasati vabatwa nayo.
Asi hapana here matanho anokwanisa kunge achitorwa ekuti zvisaramba zvichiitika zvokuti vasungwa vanoramba vachingowedzerwa nguva vari muusungwa vasati vatongwa?
Zvakawanda zvinokwanisa kuitikwa zvichingofambirana mberi nekuti magweta avo ari kuti kudii. Isuwo sevarwiri vekodzero dzevanhu tinongoramba tichingokurudzirawo hurumende yedu iyo inova iri kutungamirira chikamu chesadhari kuti zvinosvibisa nyika renyika, zvinosvibisa mashandiro ematare nekuda kwekuti inofanirwa kunge iri prosecution inenge yava kuonekwa yava political persecution, zvikuru sei nekuda kwekuti vasungwa vari active mune zvematongerwo enyika.
Zvii zvingadai zviri kukonzera kuti matare anga achitora matanho iwayo?
Zvakawanda zvingadai zviri kukonzera. Chekutanga ndechekuti vasungwa vatati isusu mapolitical activists, zvichireva kuti zvinenge zvava kuoneka sekunga mapolitical prisoners kuti mhosva yavari kutongwa nayo iriyo yavari kunyanyoshungurudzirwa. Mhosva iyi ndoiya yatinoti muchirungu lawfare, zviya zvatinoti vana muchuchisi vava kushandisa mutemo kupindira munyaya dzezvimbokoma zvevematongerwo enyika. Matare tinenge tichikurudzira kuti havafanirwi kunge vachipindira munyaya dzakaita seizvozvo. Pattern yekuti zvinofamba sei ndo inoita kuti tiwanikwe tiine kakugunununa, nekuti tinoziva kuti pane mapolitical activists mumashure umo vakasangana zvekare nenhau dzakaita seizvozvi ikarangarira nhau yavo pia uchimono iyo akachengetwa akavharirwa zvekare achipomerwa mhosva yaasina kunge achizobatwa nayo. Icharangarira nhau yaJob Sikala zvekare akachengetwa mutorongo achipomerwa mhosva yaasina kuzobatwa nayo. Tozotarisa mashoko aya akataurwa navaChristopher Mutsvangwa ekuti ivo ndivo vanoudza matare zvekuita. Saka izvozvi zvinosvibisa zvikuru mashandiro ematare.
Vanga vari mukuru weZim Rights vadzikama ibere vari parunhare muHarare nestudio 7. Zvichakadaro mutongi wedare repamusoro vapisirai kuenda nhasi vapa mutongo wekuti vaMike Chimombe vasamanikidze waWichino Chivayo kupa uchapupu panyaya yavari kupomerwa yekuba mari yembudzi kubva muhomwe yemutungamiri wenyika yekubatsira varombo. VaChimombe vari kupomerwa mhosva iyi pamwe chete navaMoses Mpofu. Vaviri ava vanonzi vakaba mari inosvika mamiriyoni manomwe kana kuti US$7 million. Nhengo yeZANU-PF uye vaimbo weseneta webato rinopikisa reMDC amai Lilian Timvos vanonzi vashaya. Bepanhau reHerald rinoti amai Timvos avo vakambo weseneta wezvishavane vashayikira kuchipatara cheAvenues Clinic muHarare. Vanga vava nemakore makumi mashanu nerimwe ekuberekwa. Munguva yavo vari kubato reMDC vakabata zvigaro zvepamusoro zvakasiyana-siyana kusanganisira chemutevedzeri wemubati wehomwe icho vakazosiya munguva yavasiya bato iri vachienda kuZANU-PF muna 2021. Nyanzu munyanzu zveutano dziri kukurudzira madzimai kuti vanyorese pamuviri pavo pachine nguva zvinowedzera kuti vasununguke vana vakagwinya. Izvi zvinonzi zvinobatsirawo kuti vana vasatapurire zvirwere. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vaimbo vagurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vati kukurumidza kunyoresa kunogona kudzivirira zvinhu zvakaita serufu.
Zvakakosha kuti vaende kunonyoresa kukliniki iri pedyo navo kana kuhospitari iri pedyo navo. Zvakanyanya kukosha mazuva ano nokuti tine interventions akawanda atogona kuita okudzivirira kuti vana vasafire mudumbu, vana vasazozvarwe vakaremara, vana vasazvarwe vane zvirwere. Zvatinoita kana mauya kuzonyoresa tinocheka ropa, tocheka une HIV here, une syphilis here. Zvirwere izvo zvogona kubatirira kumwana achiri mudumbu zvigomuremadza kana kumuuraya. Kana tangoona kuti une HIV tobva tatotanga kurapa, tatodzivirira mwana achazvarwe ane HIV. Kana taona kuti une syphilis totorapa. Syphilis inoremadza vana, inorwarisa vana zvakare kana vasinge vaberekwa.
Tabvunza Dr. Madzorera kuti nhumbu inofanira kunyoreswa yavane mwedzi mingani.
Ungoziva kuti wabata nhumbu chinonyoresa, nokuti the earlier we do it the better. Tikatanga kurapa mwana achangofomewa zviri nani pano kuzorapa mwana akuma 36 weeks atobatirira chirwere kudhara. So pane zvakawanda zvatotarisa munhu paanonyoresa, tichitarisa kuti ropa rake rakakwana here. Kana asina kukwana tototanga kumupa mapirisi okuwedzera ropa nokutarisa zvimwe zvirwere zvakasiyana siyana, mavhairasi mamwe akangowanda wanda anoafekta vana mudumbu. Tichitarisawo kuti mudzimai acho akamira sei, anogona kubara here mwana. Tototanga kupana mazano okuti iwewe wakanyanya kupfupika uye masuo ako aya anenge madiki, ndofunga tichapedzisira taita operation. Nezvimwe zvakadero tichipana mazano nguva ichiripo vanhu vachigadzirira ndangariro dzavo.
Dr. Chinamora Muteve, chiremba wezvibereko, vatiwo madzimai anofanirwa kutanga aona nyanzvi kana vofunga zvekuda kuita pamuviri.
Nhumbu haibhukwi iwane pamuviri, vasikana. Nhumbu inobhukwa usati wane pamuviri uchiplana pregnant. Because pane zvakawanda, pane zvirwere zvatinokwanisa kupreventa kuna mama nekuona kuti zvirwere izvi zvisazobatire mwana. Uyezve pane kuti tinoda kuti tione kuti mai vacho vari pautano here hwekuti vanokwanisa kubatira pamuviri vakakondinya nepregnant zviri sefi. Saka nhumbu ngaibhukwe usati wane pamuviri.
Mumwe chiremba Dr. Crispin Ngwenya vepachipatira chemaisi kume maternity 24 hours muguta reGweru vati kunyoresa pamuviri kunopa madzimai mukana wokuongororwa nguva nenguva pavanenge vakasvitakura.
Chiro chatinokurudzira ndechekuti munhu abhukise nhumbu yake, dzese nhumbu zvadzo zvinoda kuti dzibhukiswe. Kana dzabhukiswa kwakuchiita yatinoti antenatal care, kana kuramba vachiongororwa vachinoita mavhizits avo kuya kwatinonzi vari kuenda kuskero dzenhumba. Nditi ndo zvinhu zvatichitarisa kuona kuti nhumba yakagara zvakanaka here, mwana ari right here, zvese zviri kufamba zvakanaka. Saka tinokurudzira kuti indai munobhukisa kumakliniki.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora kuti tinzwe divi ravo, asi gwaro rakabudiswa nesangano rinoona nezvevana reUnited Nations Children Fund kana kuti UNICEF muna chikunguru wa2023 rinoti muZimbabwe madzimai vene pamuviri angangosvika zviuru makumi mashanu nezvitatu mugore ra2021 vakabatsirwa mukudzivirira kutapurira utachiona hweHIV kuvana, inonzi pachirungu vertical transmission of HIV. Sangano replan international rinoti pasi rose vanasikana vari pakati pemakore gumi nemashanu negumi nemapfumbamwe vanofa vachisununguka, zvinopa kuti vakawanda vakurudzire kunyoreswa kwepamuviri kudzivirira kurasikirwa kweupenyu. Ndakamirira Studio 7, ndini Rutendo Mawere.
Kamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Nhasi America iri kucherechedza zororo revakarwa hondo kana kuti Veterans Day. Zuva iri rinocherechedzwa gore roga roga musi wa11 Mbudzi. Iri zuva rinopindirana nemamwe mazororo anocherechedzwa kune dzimwe nyika akaita seri Armistice Day uye Remembrance Day kucherechedza kupera kwehondo yenyika dzepasi rino yekutanga kana kuti World War 1. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paDevry University muzvinafundo yeLuyt Masocha.
Zuva reVeterans Day kana kuti ramagamba muAmerica 11 November izuva rakakosha chaizvo rokucherechedza masacrifices akaitwa navamasoja naari kuitwa nazvino namasoja, zvekare rakakoshera pakuti ndiro zuva rakasainiranwa kupedza hondo yokutanga yepasi rose inonzi World War I.
Zvinoitwa muzuva iri ndezvipi mukuru icherechedza?
Vakaseva muhondo nevachiri kuseva muhondo dzakasiyana siyana nemuchiuto vanenge vachitarisira kunge vachitendwa. Ndio saka muchiona maAmerica ruzhinji rwacho rwusiri rwokuti musi wa 11 November aiwa, asi pese pazhinji pacho panoonekwa munhu unenge akapfeka uniform yemauto maAmerica vanenge vachitendwa kuti thank you for your service, tinokutendai nezvemunee makaita. Saka iri zuva iri tinoona kuti vamabhizinesi vakawanda, angava marestorendi vanenge vachiva pachikafu mahara, angava masupamaketsi vanenge vachiva pamadiscount kuvadzasira zvinhu zvavanenge vachitenga senzira yokuvatenda kuti rusununguko norunyararo nekodzero dzavanhu dzatiinadzo muno maAmerica adzaedero dzavapo. Dai kwaka kuri kuti panga pasina mauto anochengetedza zvese izvozvo.
Vachiri kukurawo vechidiki vangadzidzawo zvipi munorondo yezuva ranhasi?
Kune avo vangava vana, tinoona kuti vamauto vanodaidzwa kuzvikoro kunotaurwa navana pamaredhiyo chaipo, ingava mota kana mudzimba munenge muchidaidzwa vamauto vamwe vachitaura kukosha kwazvo kwokuva muchiuto, vachitaura zvekare kuti chiuto chakakosherei pamwe chete nezvavakaita kuti vanhu vahwisise kukosha kwamauto vachazvi vanokuremekedza, pamwe chete nokukurudziravo vamwe kuti vange vachijoina chiuto.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paDevry University kuOhio muzvinafundo yeLuyt Masocha, vachitaura naIvan Zininga, Zininga weStudio 7 vari kwakare kuOhio.
PaStudio 7 apo muriso wanakamachinga. Mana munodarisa mukomana tosvikarei muZimbabwe uye tichienda kotsvaka mavhazi kuhaya kuende kotandira kunze kwenyika kutandira kune mamwe magraund, asi mari iri imomo tichipuwa vanhu vechitambudzika ndiyo kuti tinoita sei kuwanda kwayo, asi tisina kana graundi kana mwane yakanaka zvo. Then ndokutaura ngezvemozambique. Mozambique iri kugona inodadisa, dai aramba ichiita zvairi kuita izvozvo maite mavhote mamwe matsva zvingabatsira Mozambique kuti isaite sango. Tatarira kwedu kusaidi kumabhodha kunana Mozambique kana Zambuchia kwedu kundana Chipingo, sango rega rega nokuda kwehondo dzinonga dzichiitika nevatongi vanoudzvinyiri. Saka vakaita zvido zvavo, zvinhu zvinofamba zvakanaka nemukoma chipambanga paRustenburg. Tatenda.
Makadiko paStudio 7, ndiri Gokwe reGokwe. Ndinobhiliva kuti the best hypocrite in a democratic setup is the one who wins election. Anogona kunyanya kunyepera vanhu musarudzo dziya dziya dzekuti vanhu vane vakasungunuka kutaura zvavanoda, iyeye ndiye anohwina. Asi izvi kana kuti zvive wrong kana kuti ndiprove kuva wrong, toda kuona kuti vaTrump zvavapinda vachaita here zvavakataura, zvinosanganisira kuti toda kumisa hondo pakati paZelensky naPutin, kumisa zvehondo dzekuIsrael kuGaza State. Vakadaro zvandataura izvi dzinenge dziri nhema.
Uye makati paStudio 7, vatori veStudio 7, chikumbiro ndechekuti munangarwa ngaasatonge zvesizvo kune nyaya yekuMozambique. Ngaite zvido zvevanhu vekuMozambique. Ndo chikumbiro changu chandinacho, kwete kutonga neudzvanyiriri. Maitiro anotiita kuti bata senhapwa. Please ndapota, ngatonge mune zvakanaka, mune zvinodikwa nevanhu veMozambique, nekuti vastrike havachadi aripo. Ndinotarimira pano patembisa.
PaStudio 7 maswera sei? Chingoti tine hurombo neavo vakaputsirwa dzimba kuBelvedere.
Tinotenda vateereri, musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM. Apo tiri kutarisa nyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze. Anokuonekana nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusemena nditungamiri Nkomo.